This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechitatu, chikumi 29, 2016. Makateerera kuStudio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kwava nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vangonga vakamirirwa panze pecourt ava veanti-corruption commission kunga pavangonzwa kuti mutongo wecourt ndewekuti vamanyenye ndinga vangodzoka kubasa. Minista haana masimba ekuvasuspenda zvezvakare, vangovatora votovati aiwa tisakusungai.
Mea wekuta reHarare vaBernard Manyenyeni vanosungwa vachipomerwa mhosva yeuori. Kutanga mwedzi unouya, hurumende inoti zvinhu zvakanyorwa pasi kuti zvisapinde munyika zvichatanga kurambidzwa neZimra. Tichakupai zvabuda mumutambo wenhabvu weCastle Lager Premier Soccer League pakati peChicken Inn neHwange. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Meya weguta reHarare vaBernard Manyenyeni vasungwa panze pedare repamusoro reHigh Court nhasi maminitsi mashoma vachangobva mukubudirira mudare iri. Panyaya yekumbomiswa kwavo basa negurukota rezvematunhu vaSevia Kasukuwere. Dare reHigh Court rati vaKasukuwere vainge varesva kumisa basa vaManyenyeni, asi vaManyenyeni vabva vangosungirwa zveimwe nyaya yakafanana naiyoyo. Mutauriri webato reMDCT vaObert Gutu vatumira mashoko kuvatori venhau vachishora kusungwa kwavaManyenyeni. VaGutu vati zviri pachena kuti vaKasukuwere vanoda kuparadza makanzuru anotungamirwa neMDCT. VaGutu vati vaManyenyeni vari kuda kuzodzwa mafuta enguruve yavasina kudya. Bato reMDCT rapika kuti harisi kuzopeta maoko richisiya vaKasukuwere vachiita madiro ajojina mumakanzuru. Blessing Zulu weStudio 7 abata kurimwe gweta ravaManyenyeni rinova nhengo yeZimbabwe Lawyers for Human Rights muzvinafundo Lovemore Maduku.
Havana kutomboita zvekudaidzwa, vangonga vakamirirwa panze pecourt ava veanti-corruption commission kunga pavangonzwa kuti mutongo wecourt ndewekuti vamanyenye ndinga vangodzoka kubasa. Minista haana masimba ekuvasuspenda zvezvakare, vangovatora votovati aiwa takuda kutokusungai pane mhosva yenyu yekuti makakanganisa kushanda zvichingoenderana nenyaya idzodzo idzodze dzekufamba kwaiitwa kucouncil maappointments atown clerk ndobva vaenda kuanti-corruption commission. Saka ndazoenda kweikoko kunovaona nekuona vanhu veanti-corruption commission. Vakatopomerwa mhosva zviri pamutemo kuti vakakanganisa, saka vanofanira kuenda kucourt mangwana. Asi vatoramba kuvati vabude kunze pane masimba avainawo kana kukasunga munhu weekend stay kuti agare mushitoki. Saka izvozvizvi vari kuAvonda police station, taakuenda navo kucourt mangwana.
Vanopinda mudare nguvai?
Ndofunga ichaita mangwanani pamwe dzekuma past 10 to 11 mangwanani, nekuti sekuona kwandiri kuti vanhu vacho vanoda zvokungodhileya-dhileya. Asitawirana nawe vavo kuti Manyenyeni wacho apinde mucourt tisati asvika masikati.
Muzvinafundo Lovemore Maduku, gweta rameya weguta reHarare vaBernard Manyenyeni vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Ko, chii chaizvo chatora nzvimbo mudare panyaya yavaManyenyeni navaKasukuwere iyi? Mutoro wedu enhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare repamusoro amai Lavenda Makoni nhasi vatura mutongo wekuti vaManyenyeni vadzoserwe pabasa uye kuti gurukota rinoona nezvematunhu risavamise basa zvakare. Kudzamara dare repamusoro-soro munyika reConstitutional Court ratura mutongo waro panyaya yakakwidzwa kudare iri navaManyenyeni. Gweta rava manyenyeni muzvinafundo Lovemore Maduku vatsinira zvaturwa nedare.
Judge Lavender Makoni vawirana nepfungwa yatakaunza kukoti. Takamira vamanyenyeni yekuti zvakaitwa naminista Kasukuere zvekuva suspenda zvekare after vambo suspendwa zviri kunze kwemutemo.
Vamanyenyeni vati vafara nemutongo waturwa nedare nyangwe zvazvo vachiti kumbomiswa kwavakaitwa basa kwanga kusina musoro.
Inguva yanga chingotambiswa, tinotenda nezvabuda, asi nguva yanga chingotambiswa.
Sachigaro wesangano rinomirira vagari vemudhorobha reHarare recombined Harare Residents Association vasimbarashe moyo vatiwo vafara nemutongo wedare vachiti izvi zvava kupa vamanyenyeni mukana wekugadzirisa nyaya dziri kunetsa vagari muHarare.
Takamirira vagari tiri kuti mutongo waturwa nedare nhasi unotisunungura, unoita kuti tite basa redu takasununguka, unoita kuti nyaya dzeservice delivery dzemuguta reHarare dziwanikwe dzichiitwa nomazvo, nokuti ndo nyaya tatakamirira kuti meya vedu vatakasarudza sei vari kushungurudzwa nevanhu vasina kuvasarudza. Saka mutongo wanhasi wataridza kuti zveshuwa Mwari ndewe munhu wese.
Kunyange hazvo dare rati vakasukuwere vakachikora mutemo, vakasukuwere vari kuita chipatapata kugadzirisa mutemo wezvekutongwa kwematunhu kana kuti Local Government Amendment Bill kuti vakwanise kudzinga basa mameya nemakanzura. Mune imwewo nyaya yanga iri mumatare nhasi, dare reConstitutional Court rambomira kupa mutongo waro panyaya yakakwidzwa kudare nevedzisvondo, avo vari kunyunyuta kuti mhiko dziri kunzi dzitorwe nevana muzvikoro kana kuti National Pledge dzinotyora kodzero dzavo dzekunamata chitendero chavanoda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Kutarunona nezvema industry va Mike Bima vanoti kutanga muna chikunguru zimura inenge yosungisa vose vemabhazi vachaedza kupinza zvino muZimbabwe zvakarambidzwa kupinda munyika pasi pe statutory instrument number 64. Zvino izvi zvinosanganisira masalad cream, mukaka, mafuta ekubikisa, zvekuvakisa, mafotereza, matai edzimotokari, cheese nezvimwe. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu wa Studio 7 abata vabima.
Statutory Instrument 64 yakavapo nokuda kwehumiririri hwaibva kune vemabhizinesi. Vamwe vacho vaiuya ari makambani, vamwe vaiuya vari mubatanidzwa weZNCC, vamwe vacho vaiuya vari mubatanidzwa weCZI, vamwe vari zvikari zvimapoka mapoka. Ive makambani anogadzira zvinhu muno vachinge vauya vachiti vane zvinhu zvavakukwanisa kugadzira nokuda kwerutsigiro rwavanga vachipuhwa nehurumende nemikana yavanga vachipihwa kuti vagadzire zvinhu muno muZimbabwe. Makambani anofana naana Surface vanogadzira mafuta, vanogadzira anobva musoya bean kana mucotton seed, vanga ivo patakatanga makore matatu apfuura capacity utilization yavo ichi average kuma 10%, nokuda kwokuti vaigadzira vasingakwanisi kuseenzesa mishini yavo yese. Capacity utilization kana ichinge iri pasi, makosti avo anokurawo zvinoita kuti zvinhu zvavanotengesa zvoita mitengo yakakura. Saka vakauya vachiti no, isusu tikakwanisa kuwana rutsigiro rwokuti timbowana rutsigiro rwekanguva kuti tisumudzire mabasa edu, tikwanise kutengesa zvinhu zvakati wandei, mishini yedu iseenzeswa yakawanda, zvinoita kuti tinge tichikwanisawo kuzopa mari kuhurumende tichiwana mabasa akawanda atinochengetedza. Nokudaro hurumende yakaona zvakakodzera kuti timbovapa chinguva chipfupi chokumbovati aiwa zvokunze ndingazvimbomira.
Chimwe chichemo changa chiri chekuti munyika mune nzara, zvingaita here kuti pambomiswa kuti vanhu vapinze zvinhu munyika, Honorable Bim?
Nzara iyo mabhara here? Mabhara inzara here? Kushaya bhara inzara here? Ndiani unodya bhara? Kana achiti unodya bhara, unodya conveyor belt. Ngauye timupe maconveyor belt kuti no chipinza vanhu vadye. Nzara yavanoda inzara yechi. Pana pakambotaurwa kunzi tiri kuti musauita chikafu. Hapana pazvakataurwa. Tiri kutaura zvinhu zvinogadzirwa, processed goods dzinogadzirwa neindustry. tirikutaura kuti hakuna cooking oil yakazara irikutoi exportwa. Zvinotaura kuti imwe ichipinda kuti zviitepfe. Nhasi motambura mochema futi muchiti vana vedu hamuna mabasa. Imi muchinotenga mafuta ekuSouth Africa, iyo mafuta amunawo munomu.
Ko pamutengo apa ndochimwe changa chiri chichemo kuti zvinenge zviri kuti durei zviri kugadzirwa munyika izvi uye zvimwe zvacho ndezve imhando yepasi mbichana kana kuti yatingati quality ya.
Kana capacity utilization ikakwira mitengo inodzika. Zvinano zvatiri kutora hatisi kutora tichiti no tiri kuda kungosupporta tengisa ine mitengo yamunoda. Tine monitoring committee inosanganisa vema business nesu kuona kuti vaya vatinosupporta mitengo yavo inodzika.
Gurukota rinoona nezvemaindustry vaMike Bima vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Mamwe masangano evashandi vehurumende atobuda pachena kuti nengo dzavo hadzisi kuzotambira zana remadhora rinonzi nehurumende ichapa kuvashandi vayo nemusi wechishanu kuti vava nechekushandisa pavanenge vakamirira mihoro yavo yachikumi. Sangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ rinoti nengo dzaro dzati hadzisi kuzotambira urongwa hwehurumende uhu sezvo mari iyi isina zvainovabatsira navo. Mutungamiri wesangano iri Dr. Takavafira Joe vanoti izvi zvinenge zvoreva kuti nengo dzavo hadzisi kuzoenda kumabasa kubva musi wa 1 mwedzi unouya kusvika dzapiwa mihoro yadzo. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Ndinoda kutaura ruzhinji rweZimbabwe kuti varairidzi pamwe chete navamwe civil servants vanonyunyuta uyezve vanoshora danho rehurumende. Zvinoratidza kuti hurumende yakatouya isingadi manegotiation, yakatongouya ichida kupa varayiridzi $100. $100 varayiridzi vanotaura kuti haikwani. $100 ikaiswa mubhengi, varayiridzi vane zvikwereti, vakurarama nezvikwereti, inobva yatora nezvikwereti. Uyezve asingati vanhu vaona $100 zvekuenda kubasa, vana vacho vanenge vachidyei.
Saka muri kureva here kuti munenge mwakuregedza kuenda kubasa?
Muzimba dzavo mune manzimbuto makuririndi namabandera kudai havakwanisi kuti vaende kubasa vasina mari izvozvo. Mburi dzavo dzichipa nenzara, vana lendlodi vachida mari yekuti vabhadhare pavanogara. Saka hurumende inofanira kuziva izvo kuti ngaiuye ichida kutaura navarayiridzi kwete kuti iye audze zvokuita. Hurumende yakaebva yatora akaunto yotoita zvokuti yaita dhiri navarayiridzi. Saka aifanembesa varayiridzi vatotungamirira vanotiudza kuti hapana tengo apa, vatenzi varayira mutakura. Saka hapana kunoendiwa kunze kwekuti hurumende yagozekare nebeta ofa. Beta ofa yayo hurumende iyi inofanira kuuya mugovera vakatovasika, nokuti mugovera avo ndo panotosvika kwamvura vayateka makumbo.
Avanga vari mutungamiri wePTUZ Dr. Takavafira Joe vari parunare kumasvingo neStudio 7. Tabatawo mutungamiri werimwe sangano revarayiridzi reProfessional Educators Union of Zimbabwe vaWilson Makanyaire avanotiwo sangano ravo rasungawo kuramba zana remadhora iri.
Tashedza musangano wechimbichimbi kutsinzwe kuti vatungamiriri vevarayiridzi vanoti kudii. Tatumawo zvekare vanhu vedu kuground kuti vaende kunoongorora kuti vanhu vanoti kudii. Feedback yatawana yandinotaura pano ndeyekuti maticha aramba ati hazvingaiti kuti tipuwe $100. Tinoda mari yedu yakakwana. Tasunga uchisungo chekuti mari iyo ingaisapinda muakaunti medu. Tinototaurira minista zviri pachena kuti ivo vangararama here $100. Zvakare maticha vane zvikwereti zvavo vanoenda kubasa vanobhadhara marendi. Ngavasafunga kuti hazvizi ndiyo mari yavashandisa pamwedzi. So isu tasunga chisungo chinoti kana mari iyo isina kuuya by 1 July tiri kumobhiliza maticha kuti varege kuenda kubasa kutanga musi iwowo.
Danho ramuri kutora iri idanho here riri kutorwa nesangano renyu riri rega kana kuti idanho rekuti muchazosvitsawo kumubatanidzwa wenyu weApex Council mozunzwawo zviri kubva kune mamwe masangano kuti muite chinhu muri pamwe chete?
Apex Council mwana wamai wangu is a toothless dog. Tagara muApex Council takurukura zvakawanda itsipepa taiga. Taita zvizhinji nehurumende, tatava nehurumende, hakuna chinobuda. Zvinoita sekunge Apex Council yakaisa muhombodo yevamwe vakuru vanotonga. Saka hakuna chinobuda. So isu tiri kungokumbira maticha kuti zvisinei kuti union yedu ndiyashedzera strike, ticha wega wega unongonza kuti ari padambudziko ngaangonzwa strike iyi zvisinei kuti ari kwa PTUZ zvisinei kuti ari kuzimuta kana kuti kutuzo isi tinongoti handei kustrike sematicha kana vamwe vedu vanzwa strike yakanaka vanojoina asi ndinovimba kuti nyange mamwe maunion vanofanira kudaira nyaya iyoyi izvi zvokuti tipedze nguva nehuvi netichitaurirana nayo ndozvataramba.
Vanga vari vaWilson Makanya here vanove mutungamiri weProfessional Educators Union of Zimbabwe vari parunare neStudio 7 kuChinoyi. Mumwe murume wekuatsomba kumutasa central mudunhu reManicaland akakwanisa kugadzira pombi inotora mvura munzizi kana mumadhamu ichizoshandiswa mudzimba kana nevanoda kuita zvekurima. Mutoro wedu wenhaulo yedhamu moyo anotipa nyaya inotevera.
VaOnias Maruza avo vane makore makumi matatu nemashanu ekuberekwa vanoti vakagadzira pombi iyi mukutanga kwegore rino. Pombi yavakagadzira iyi yaishandisa magetsi asi inongozvishandira ichishandisa simba revhu kana kuti gravity muchirungu.
Invention ndakaita muna February this year. And then mushino unonzi ndakaupa zita rokuti Matic pump, that's Maruza appropriate technology pump. That invention ndakaitira kune vanhu vasina access yemvura yegravity so that mvura inokwanisa kutorwa kubva kwakadzikira ichikwira gomo kusvika pane pasina access yingini yegravity.
VaMaruza vanoti havana zvavo kunyanya kuenderera mberi nedzidzo asi vakadzidzira mabasa aya pachikoro chinoita mabasa emaoko makore gumi nemasere apfuura.
Ini kuchikoro ndakagumira form 4 handiti ndakaenda kusuvera usituas in 98 ndakaita fabrication saka taita tool making. Saka tool making inobata mabasics engineering ese.
Studio 7 haina kukwanisa kutaura na chief executive officer wemutasa rural district council vaGeorge Bandure sezvo vange vasiri kudaira nhare mbozha yavo. Asi mumiriri wemutasa central mudare reparamende vaTrevor Sarwaka vanoti vanofara nebasa rakaitwa navaMaruza. VaSarwaka vavimbisa kuti vachabatsira kushambadzira pombi iyi kune vamwe vavo kuparamende uye nevamwe vemasangano akazvimirira anoshandira kumaruwa kunyanya munyaya yekupedza nzara muvanhu.
Ndichiona pfungwa dzine mukomana uyu ipfungwa dzekuti dzinokwanisa kuita kuti upenyu wevana vemuZimbabwe ureruke kunyanya vemutasa central muno.
VaMaruza vanoti pombi dzavari kugadzira idzi dzinotangira pamadhora mazana mashanu zvichienderana nekukura kwayo. Pari zvino vari mubishi kugadzira imwe pombi inenge ichizoshandisa biogas. Nekuda kwemutengo wepombi iyi vanoti vagari vanokwanisa kuita zvikwata zvikwata zvevanhu kana gumi votenga pombi yavo yevagari venharaunda yekuitisa madiridzo. Ndakamirira Studio 7 kuwatsomba mutasa central. Ndini Lweda Moyo.
Musangano wepagore weAIDS Clinical Trials Group 2016 uyo uri kuitwa muWashington DC uri kuenderera mberi nhasi. Vanoshanda neveruzhinji vari pamusangano uyu vachikurudzira kuti vanhu vakoshese kuongororwa utachiwana weHIV AIDS pachine nguva kuti vava nerubatsiro nechimbi chimbi. Mumwe avo vari pamusangano uyu amai Esther Mutero vanomirira Waterfalls Chitungwiza neparenyatwa site pasi pesangano reAIDS Clinical Trials Group Network vanoti zvirongwa zvekurwisa utachiwana weHIV AIDS zviri kufamba zvakanaka. Ngatinzwe hurukuro yavaita naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Camp member, e bridge pakati pema researchers ne community. Ndiri kumira ndiri pakati pe community ne ma researchers. Ma researchers hakwanise kusvipinda mu community mu area yandinogara. Ini ndisingazivi nekuti ndini ndinokutiziya kuti vanhu vemu vanodei. Zvinovanakira ndezvipi? Ndinomira ndakachipasira ma researchers kuti community izive kuti chinonzi research chii. Especially ma trials e treatment ye HIV ne prevention.
Zvii zvamuri kutarisana nazvo mumabasa amuri kuita makanyanyotarisa vamuri kumirira mucommunity panyaya idzodzi dzeHIV AIDS?
Zvatiri kunyanya kutarisana nazvo iye zvino ndezvekuti kuZimbabwe tiri kufara zvikuru nokuti vanhu vaakuziva kuti treatment chinhu chakanaka kuiwana usati warwara. Yakakoshera kuti kana usati warwara ukazviziva kuti HIV positive mucommunity mandigere tinokurudzira vanhu kuenda kunotestwa tokurudzira madzimai kunotariswa zvibereko kuenda kunodzirirwa utachiona weTB necancer saka zvikuru zvatiri kunyanya kutarisira ndezvekuti kunyanya kumadzimai nevana ruzivo rwekuti vazive kuti zvurapwa kwakakoshera chii usati warwara uchakasimba
zvii zvamungakurudzire vamwewo vangange vari kufungidzira kuti vane utachiona weHIV AIDS kuti vaiti
chandinokurudzira vamwe vangange vaine utachiona weHIV and AIDS ndechekuti iye zvino hachisiri nguva yekutya haisiri nguva yekuzesa kana yekutsvaga kuti kana ndanzi ndine HIV ndokuguma kweupenyu ukanzi une HIV kasika kutsvaga rubatsiro nguva iripo wana counseling yakakwana udzidziswe kuti HIV hachisiri chirwere chinouraya chirwere chinokwanisa kudzivirirwa chirwere chinokwanisa hachisati chawanirwa treatment asi chirwere chekuti unopiwa mapirisi ugara utachiona hwako hwakasapureswa kana hwakadzvanywa ndokunge uchiteedzera dzidziso yawapiwa nekuti chichanokosha pamapirisi iadherence
amai Esther Mutero avanoshanda neveruzhinji panyaya yeHIV AIDS vachitaura namavhilasi muhlanganya uye westudio 7 vari muWashington DC muno muAmerica. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vatungamiri venyika dzemusangano reEuropean Union vanoti vave kufambira mberi nekugadzirira remangwana resangano ravo pasina Britain. Nyika idzi dzinoti Britain inofanira kubuda nechipichimbi mugungano iri. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe, Reverend Majori Chikore, vanoti vane zvirongwa zviri kuitwa nekereke yavo yeLovers Lane United Methodist Church Zimbabwean Fellowship iri muDallas kuTexas zvekubatsira zvizvarwa zveZimbabwe zvinoda kuuya kuAmerica nenzira dzavangashandise kuita kuti izvi zvive zviri pamutemo. Ngatinzwe hurukuro yaitwa naMavhilasi Muhlanganya uye weStudio 7 naReverend Chikore.
Ndini nemurume wangu takabva kuZimbabwe gore ra2000 tichiuya kuFlorida Conference of the United Methodist Church tikasevha ikoko. Vachikore vakanga vapiwa chechi kuFlorida. Saka patakauya muno takatanga kusevha American congregation. Kusvikirawo tati ko hatigoni here kutanga yedu yemaZimbabweans. Saka takatanga kufona around until taunganidza kachikwata kemaZimbabweans. Pandakazoendwa kuNorth Carolina kuchikoro kunodzidzira semufundisi, ndakatanga kuunganidza vadzimai nevarume nevana baba tikatanga church kuNorth Carolina. Ende kubva ipapo tiri kungoona Zimbabwean congregation mastate mazhinji akabva atangawo tangoone maZimbabwean congregations anotungamirwa nevafundisi vakasiyana siyana. Izvi zvichiratidza kuti kune ubasa hunofanirwa kuitwa kumusha nekuno kufunza waidza Jehovha.
Kereke yenyu inonzi chii uye zvepari zvino muri kuchumaira muri kupi?
Kereke yedu inonzi Lovers Lane United Methodist Church iri muDallas, Texas, Zimbabwean Fellowship. Tinopinda tiri 6,000. I 6,000 member church yakasangana vatema nevachena. Saka tine maservices mashanu. Mangwana anina 8:15. Tinopinda tiri pamwe chete vatema nevachena. Na 9:30 tinoenda kunoita maBible study takasangana. Tozoti na 11 o'clock. Isusu wekuZimbabwe. Tinotorana tolida service kucongregation yemaZimbabwe. Nestao yedu yekuridza hosho nengoma. Wemapato akasiyana siyana makorean woitawo izvozvo, tine inonzi deaf ministry yoitawo izvozvo. Saka ndo zvatiri kuita kukurudzirana kuti nzira dzedu dzekunamata dzingorambe dziri nzira dzedu dzatakabva nadzo kumusha.
Pane mabasa amuri kuita here nekereke yenyu kubatsirawo zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvichiri kumusha?
Hongu tine zvakawanda zvatiri kuita. Tinobatsira vari kudawo kuuya kuno kuti vauye kuno. Tinovabatsira nenzira dzatinoonawo dziri kubatsira vamwe vanhu like zvema Green Lottery. Tinovabatsira kuita paperwork yacho. Tori nenhamba vakauya through that process yekuwina malottery iya. Tinovabatsirazve kana wauya muno nepe kugara tinowatsvagira munosiya munhu ari kubva asingazivi kuti ndinogara sei ndinoita sei tinowatsvagira pekugara toisa zvinhu zvinokodzera mabasics in that home wasvika wogara tichivabatsira kutsvaga mabasa kana waona mabasa worumuko wendo ende tinoti munhu anenge auya anenge abatsirwa kana ane basa pakauyawo achiri kuuya obatsira umwe munhu tinoti you are helped to help somebody unobatsirwa kuti ubatsire umwe munhu saka nekudaro vanhu vazhinji vanouya hapasisina zvekuti anoitwa strand nekuti anosvika paine kereke yakamirira kubatsira kuti anoenda nekupi anodriver sei anoenda kuchikoro sei tinovabatsira nezvinhu zvakadaro nemascholarships tinounganidza mari tichitumira vamwe kumusha mari dzezvikoro vana vadiki tinoidentifya vana vanogona vanokwanisa kuuya kuzokontinua chikoro kuno kana vanokwanisa kuramba uri kumusha tichivabhadharirawo maschool fees saka tine zvakawanda zvatiri kuita kubatsira Zimbabwe nekubatsira vanobva kuZimbabwe vachiuya muno
vanenge vachida kuti vawane rubatsiro kubva kwamuri rwamataura urwu vanokuwana ikupi
namba dzedu dzandinoshandisa ini ndine phone number munogona kufona 254-730-3833 namba dzedu 254-730-3833 kana mukaendawo pamawebsite mukati Lovers Lane United Methodist Church munoona Zimbabwean Fellowship panewo nhamba dzababa chikore wariwo staff palovers lane ipapo saka munogona futi kutsvaga rubatsiro through him again kana mukatadzawo kundibata
vanga vari Reverend Majori Chikore vachitaura namafilas muhlanganya uye westudio 7 vari muDallas kuTexas
Tinokutambirai vatereri muchirongwa chedu pindai mudariro chatinotaura nevechidiki ini ndini Chioneso Jani nasi tine hurukuro na amai Nolin mudzimai wechidiki uyezve murimi achataura nesu pamusoro pekushaya mari kukuita varimi muZimbabwe wakadi hako
ndiri pahangu makadiwo sisichichi
aiwa tinofara tiudze kuti mukurarama sei muZimbabwe semurimi
isu sevarimi vemuZimbabwe tiri kutarisana nematambudziko akasiyana siyana vanhu vakawanda hatisi kuwana mainputs nezvatinoshandisa mukurima mitengo yezvinhu yakwira zvinhu zvatinoshandisa mukurima tiri kuzvishaya tikazviwana zviri kune dzimwe nzvimbo zvinenge zviine mitengo yakakwira isu tisiri kubvumidzorwa zvekushandisa plastic money
mukurarama sei iko zvino
tisi chioniso zvataa kutongoita kuita miriwo mumagardeni nekuchengeta huku chatoo chikafu chepamba ndochotoshandisa izvi kuti uende kunozvitengesa zvinhu izvozvo hauwani mari yako zvinhu zvakawanda zviri kuitika zvakafanana nekuti tikaenda kuvarimi vepodya chaivo havari kunotengesa podya vari kuudzwa kunzi mari tichaisa mumabhengi kana iwo wasvika kubhengi kwacho kunenge kusina mari unomira pachiu yekuti utore 500 US for 2 weeks ndipohwa $50 dzimwe nguva vanokupa kana $50 yemakoini wodii
tinotenda nekuenesu amainolin ini ndini Chioneso Jani muchirongwa pindai mudariro
munhau dzemitambo pamutambo wekastolaga premier soccer league watambwa kunhandara yeluveve stadium bulawayo nhasi chekenin nehwange dzaita mangange 0-0 zvichakadaro dare repamusoro rehigh court raramba kutambira chikumbiro chezifa chekuti inzi haichakwanisa kubhadhara zvikwereto yoendeswa pasi pechikonzi chedare izvi zvave kureva kuti zvanga zvichida kuitwa nezifa zvekuti ichinje zita kuti inzi National Football Association of Zimbabwe hazvisi pamutemo zifa ine chikwereto chemari inosvika mamiriyoni matanhatu emadhora icho iri kutatarika kubhadhara veFIFA neSports and Recreation Commission vakatozivisa kuti havasi kuzotambira danho rezifa rekuchinja zita kana isina kutevedzera mutemo. Vateereri musakanganwa kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa nyaya yekurambidzwa kupinda munyika kwezvinhu zvakawanda zvekudya nezvekushandisa. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Meya weguta reHarare vaBernard Manyenyeni vanosungwa vachipomerwa mhosva yeuori. Kutanga mwedzi unouya, hurumende inoti zvinhu zvakanyorwa pasi kuti zvisapinde munyika zvichatanga kurambidzwa kupinda nezimura. Tavatashwa kumagume chulongwa chedu cha nasi. Tinoimba kuti muchange mwine suzakare mangwana. Anuko ni kaini mfaro. Dini chunga kande miri. Ndiri mu Washington DC. Ndekusia mina Chris Gande na Marvelous Mtanganya uye.